Ndinoonakuti zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichiitya kuti tichazosvika pakadai, tekuti makwiriro ari kuita mutengo wezvinhu haachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma. Zvinhu zviri kukwira, masalari ese evanhu vari kuZimbabwe neevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana, asi mutengo uchikwira. Tinoona kuti even nyangwe marates zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day, dzatova tsoro dziri kuZimbabwe. Zvakatooma.
Saka imi matambudziko aya ari kukubataiwo sei sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika?
Zvazviri kuita iko zvino, handi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuZimbabwe maincome avo haasi kuwedzera. Tava kudzokera kunguva iyai yokuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndo vachachengeta vanhu vari kumusha, nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu, maincome avo haasi kuwedzera. Saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic, kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara, kana kuti vari kutsvaga mishonga, kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama. Asi kune mamwe ari manational crisis, musi unowu takatihwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi, vanga vasina fuel, vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital. Saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay, ngatibatanidzei tibatsire community, tibatsire kana kuti section yekwaunobva, hazvichagoneki iko zvino. Nekuti unombotanga waita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things, kubhadhara maschool fees, kutenga kana mayunifomu, kutenga kana mishonga inodiwa, kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara, kana iyoyo transport yekuti munhu asvike kuchipatara. Mari idzodzo dziri kutarisira kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora. Asi at the same time kudiaspora muri kuona zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma. Panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk, tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment, handizvi vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo. Saka haiko zvino zvinhu zvazochioma manje kuti uve chizvarwa cheZimbabwe, whether uri kudiaspora kana kuti uri kutsvaurimo muZimbabwe machona, zvinhu zvagozha.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe?
Tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muZimbabwe kunodiwa mapolitical reforms. So responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa, handizvi simba kuvanhu. Isusu vanhu tisi tinofanira kuzvimiririra tione kuti zvinhu zviri kudiwa, kuzi pasina political reform hapana shanduko, hapana vanhu vari kuzounza mari dzavo muZimbabwe. Tichipuretesa wedza vanhu vari kuinvesta, hapana mari dziri kupinda muZimbabwe. Tione kuti takabatana tingasimudzira sei zvinhu zvakaita sehealth, because health ikawa nyika inowa.